Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zvita 18 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete akafane chirwere cheCovid-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pamazana matatu negumi nevana.
Iri ratorwa rakatikoshera, iri rakakoshera macommunities iyayo awana ma license ekuti vatepenyure. Nekuti vakukwanisa kuti vataure zvavanoda kutaura pamusoro penharaunda dzavo nenzira yavanonzwisisa ivo nemitauro yavanotaura ivo yavagara vachitaura mazuva ese.
Masangano enhau otaura pamusoro pekupiwa marezenisi enhepfenyuro dzematunhu. MDC Alliance inoti iri kutadziswa kuita basa rayo nemazvo mumakanzuru nepamusana pezanupf iyo iri kupindira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete akafane chirwere cheCovid-19 nezuro. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi pamazana matatu negumi nevana. Nezuro, bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu zana negumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Kusvika pari zvino, vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru gumi nechimwe nemazana masere nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 11,866. Vanhu vapora kusvika pari zvino vava zviuru zvipfumbamwe nemazana masere nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 9,836 zvichitevera kupora kwevanhu zana nemakumi matatu nevana nezuro wakare. Asi vanhu vachiri kunetseka nechirwere ichi vachiri chiuru chimwe chete nemazana manomwe negumi nevatanhatu kana kuti 1,716. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Mumwe chiremba anoshandira muNew York, Dr. Mona Lisa Muchatuta, vanoti vari kufara zvikuru kuve mumwe wevanhu vakatanga kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 sezvo vakamborwara nechirwere ichi. Dr. Muchatuta vanoti zvakakosha kuti vanhu vawane ruzivo rwenhomba iyi vasati vabayiwa. America yakatanga kubaya nhomba iyi kutanga nevanhu vanoshandira muzvipatara. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naDr. Muchatura kuti tinzwe zvakaitika.
Ndinyatsofara kuti at least now we know kuti pane tarisiro yekuti munhu wese achakwanisa kunga achibayiwa. Ndinozivisa kuti vanhu vakawanda vari kutya, and I think kuti ndandine a level of worry kuti vanhu havasizobayiwa. So ndaizwa kunge ndandine responsibility yekuti inini ndiende kunobayiwa kunoratidza vamwana. Ndakabayiwa nezuro. Masymptoms ese andakangoita was kungorwadziwawo netizen. So ndakaita little bit of running home just nezuro madziwa mchana, but nothing much. So far they said to my symptoms anonyanya kuwanda the first 2 days after the vaccine, and I'm into the first 24 hours now. Mangwana tinotori kubasa takutoshanda again. No fever or anything, and I feel fine.
Mhuri yenyu iri kunzwa sei nezvamaita izvi?
Vanhu vari kutya kuchinzi chinongoitwa kuti vanhu vangoita nervous. Saka namama vatangokuta achingofonawo mavhidhiyo, tichingoshandisawo WhatsApp iyoyo, tichingotaurawo nawo, achingotiona as long as vanhu vari kuona kuti uri kurarama upenyu hwako the way that you've always done so. COVID ndo yakandichisa. Zvatakaona muna March, April ndo zvaichisa. Saka kufunga kuti ndingatyo kunobayiwa jekiseni ichakwanisa kundipreventa from dying or getting ill or spreading the disease to my friends and family. Changatin Borichin Shanjika Woma since decided because COVID brain was kisa kukunda kuna by what Jackson. Katatara ne my researchers are chona vaka shanda ne vaccine ya chuna skatara. Now it's about wounds of my questions. If it's like a good kind of putty. So I can't do that or just think it's tired for looking forward. Those are very, very, very minimal things to worry about.
Sakajija muga kuru direku neva mwe over kuchika kubai wanombai.
Anyway, what I would encourage vano, kana kuchu kuru zira vano, and then visitors vano, kawanda vano, chika. Purpose, you kuchu chisu, kuchu no kare wakana, kuchu kare ne vano, and this document is vano. Because this decision, ni munu, utashi kreeza. I think as Chiremba, or even kana munaka, bai wo, even just as a, semunu, independent on putin, Chiremba, ndakabenga mapoku, ashina, whatever, like everyone else, right? That's all water on your COVID. Thinking was just because of COVID, you don't need Kunabaiwa. And that's actually not true. Kurwara Natural only protect you for about 2 to 3 months. So at this point, most people will probably benefit from the vaccine. And kind of yes, it's recommended Kunabaiwa.
Our Wangavari, Dr. Mona Lisa Muchatuta. Chiremba pasani Downstate Medical Center, vachitaura vari parunare na Marvelous Msanganya uye vari mu New York. Mubatanidzwa wenhepfenyuro dzemunharaunda munyika weZimbabwe Association of Community Radio Station kana kuti Zakras unoti uri kufara zvikuru kuti hurumende yakapa marezenisi kunhepfenyuro nhatu dzemunharaunda kana kuti Community Radio Station kunyange hazvo Zakras ichiti zvakaitwa nehurumende izvi zvakafanana nekuisa donwe remvura mugungwa. Thomas Chiripasi anotipanya inotevera.
Hurumende kuburikidza neBroadcasting Authority of Zimbabwe yakazivisa kuti yapa maresonance kunepfenyuro nhatu dzemanharaunda dzinoti Nyangani Community Radio Trust, Ndepe Manama Community Radio Trust, pamwe neZimbembezi Development Trust, gwaro rakabudiswa neBAZ rinoti dzimwe nepfenyuro nomwe dzemhando iyi dzichapiwa maresonance mukutanga kwegore rinouya kuitira kuti dzisvike pagumi. BAZ inoti panepfenyuro nhatu dzakapiwa maresonance hapana vamwe vaikwikwidza kuti vapiwo maresonance ichitiwo panzvimbo nomwe dzasara pane makwikwi. Saka nokudaro bazi rehurumende iri rinoti richiri kumboongorora kuti vanokodzera kupiwa maresonance ndevapi. Sachigaro weZakras Muzvare Pelagi yakapuya vaudza vatori venhau kuti vafara nekupiwa kwaitwa nepfenyuro nhatu idzi maresonance. Vati shuviro yavo ndeyekuti nharaunda imwe neimwe ive nenhepfenyuro yayo, zvavanoti zvinoita kuti munyika muve nebudiriro.
Danho iri ratorwa rakatikoshera ende rakakoshera macommunities iyayo awana ma license ekuti vatepfenyure nekuti vakukwanisa kuti vataure zvavanoda kutaura pamusoro penharaunda dzavo nenzira yavanonzwisisa ivo nemitauro yavanotaura ivo yavagara vachitaura mazuva ese. Vanokwanisa kusvika kuma station ikoko pese pavadira nekuti station iri mucommunity imomo. Vanokwanisa kusvika vachicontributa kana kuti vachiita mavolunteer mucommunity radio imomo, vachikwanisa kuita ubasa imomo, vachikwanisa kuti voice ravo rinzwike. Zvakare takatasa nyaya dzee nekuti community radio chimwe chinhu chikurukuru chainoita ndechekuti inokurudzira budiriro yemunharaunda. Saka tiri kutotarisira kuti nekupiwa malicense kwaitwa nepfenyuro idzi macommunities achatowana budiriro yakadarika yavainayo, nekuti panenge vakukwanisa kutaura zvinhu zvacho zviri kudzosera budiriro mumashure vachitsanangura zvakare vachitaurirana kuti saka voita sei kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswe, vachitaura nenzira dzavanonzwisisa nemitaro yavanonzwisisa, vachitaura futi nevanhu vavanoziva vari mucommunity imomo.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Marshall Bwanya audzawo Studio 7 kuti kupiwa kwaitwa nepfenyuro nhatu idzi maresonance kuchaitawo kuti vamwe vatori venhau vanga vasina mabasa vawane pekubata-bata vari, sezvo pane vatori venhau vakawanda vari kupedza zvidzidzo zvavo zvekutora nhau munyika gore rega rega asi vasina kwekunoshanda sezvo makambani enhau ari mashoma munyika. nyika.
Kuransesa ma community decisions zvobatsira kakuru because the as practitioners tachotra kainonzi three tier system yekuti tetine ma community radio stations ma television ma TV zvakare nemamo ma commercial radio stations. Saka three tier system ichaita kuti media iribe broad and create employment kuvana kubva kuzvikoro vachiwana ma attachment vachiwana experience nema community based issues. Pacha iyo community radio station inobetsira vanhu vobva ma communities kuti vave kutaura nyaya dzavo zvovanetsa mukwavanogara kwacho kuti vadevelope zvakanaka.
Zvidanho ratorwa nehurumende iri rinoteverawo kupiwa resonance kweimwe nhepfenyuro yepa Great Zimbabwe University yeGreat Zimbabwe Campus Radio munguva pfupi yadarika. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nhepfenyuro idzi dzinogona kunonoka kuenda pamhepo sezvo transmedia isina mireza inofambisa mashoko kana kuti matransmitter. Hatina kukwanisa kutaura neve transmedia kutinzwe kuti gadziriro yavo yasvika papi pari zvino, uye munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati vari pazororo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Munyori anoona nezvematunhu muMDC Alliance vaSesi Luzvidzai vanoti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mumaguta nemadhorobha ese munyika ari pasi peMDC Alliance nekuti hurumende yeZANPF iri kupindira zvakanyanya mukufambiswa kwemabasa mumakanzuro aya. Godwin Mangonjika anotipa nyaya inotevera.
Achitaura pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mumaguta nemadhorobha, vazvidzai vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka nekuti vagari havasi kuwana zvavanotarisira kubva kumakanzuro avakavhotera nekuti ari kutadziswa kuita basa nehurumende. Vati makanzuro haana simba rekutenga zvinhu kupinza vashandi vakuru vemakanzuro avo basa, uye hurumende inogara ichipindira kana kudzorera shure matanho avanenge vatora. Izvo zvinoita kuti vatadze kuita basa ravo nemazvo.
Zvinokonesa vanhu namakanzuro avo kushanda nesimba rakakwana nokuti vanenge vachivharwa varwa. Kana ukati umhanya usvike apo wovharwa uchikonesewa nehurumende, tofunge kuti dai taita disinvestment hurumende inoramba. So ndodambudziko ratinaro, ukama huripo pacentral government particularly namakanzuro emadhorobha hwakaipa nokuti central government vanoti takarambwa navanhu kuma urban. Saka tomeka shuwa kuti mari dzinofanira kuenda ikoko hadziendi. Kwavanowana mari tovhara.
Vati muHarare makanzuro mazhinji kusanganisira meya vakasungwa kana kudzingwa basa zvisina tsarukano. Izvo zvave kukanganisa mabasa ekanzuru. Vati zvave kukanganisa vagari sezvo vanofanira kutora matanho ekuona kuti basa rafambiswa vasisipo.
Tarisaone nyaya iri kuitika yekuputsa dzimba dzavanhu. Yakugoneka chete nokuti meya vakasungwa, makanzuras achagona kugara mamiting achiti izvi hazvigoneki, izvi tino zvakashata, izvi zvakanaka. Zvakungoitwa nechibhanditi nokuti makanzuras asati achipo, mamwe makomitizi achakwanisa kugara, vanhu vavashoma. Kanzuro yacho ikada kugara vanosungwa vari pakati pemisangano.
Vatiwo hurumende iri kuomesera makanzuro emadhorobha nekuti makanzuro aya anotungamirwa neMDC Alliance. Vati zvinhu zvese zvinogona kugadzirisika kana hurumende ikatevedza bumbiro remutemo iro rinoti inofanira kupa masimba kuhurumende dzematunhu pamwe nekuwandudza mitemo inoona nezvemadhorobha nemaruwa kuitira kuti ifambirane nebumbiro iri. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo tisina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANUPF vagadzira chirumanzu vaudza Studio 7 kuti hurumende haingaregi kupindira makanzuro nekuda kwekuti mune uori hunotyisa.
Iku mvura hakuna, iku marodzi hakuna, iku marara hatakurwi. Wozoti nhasi uno tinotadza kuita izvozvo. Look at Harare today. Haina clean water. Mishonga iri kupi? Chii chachichitika in terms of procurement? Handi vanga vachingoita madiri. This is public knowledge. Hazvidi, you know, a rocket scientist to know that or to discover that.
Vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumaguta nemadhorobha nekuti makanzuro ari kupedzera mari muzvinhu zvisina basa zvakaita sedzimotikari dzemhando yepamusoro. Vatiwo hurumende yakatotanga kuendesa masimba kuhurumende dzematunhu, uye bumbiro riri kuvandudzwa kusimbisa izvi.
It is this second republic yakaunza nyaya devolution. Saka hurumende inopindira papi? Impact iri kutoti hurumende zvinhu ngazviendeke ikoko kwamuri ikoko. Decide as a munoda, develop your area as per the people's wishes.
mutungamiri wesangano rinomirira vagari vemudunhu reHarare, reHarare Metropolitan Residents Forum, Vamavela Skumalo, vati makanzuro emadhorobha nemaguta haana zororo nekuti anotungamirirwa nebato rinopikisa.
Tikuona dambudziko iri rakanyanya kunangana nemaguta nemakanzuro emumaguta. Kumaruwa hatizi kuona dambudziko iroro richiitika. Chikonzero chiva mangunja. Chikonzero ndechekuti mumaguta muri kurwisana mapato mairi ezvematongerwo enyika, ZANU-PF neMDC Alliance. Nekuti maguta mazhinji anosanganisa makanselazi anobva kumapoka mairi aya.
MDC Alliance inotungamira makanzuru makumi maviri nemasere pamakanzuru makumi matatu nemaviri emadhorobha munyika yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, vaObed Masaraure, vawanikwa vasina mhosva yavanga vachipomerwa yekuratidzira zvisiri pamutemo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Asi dare iri rabata imwe nhengo yeATUZ, amai Shela chisiri munhu vaine mhosva imwe chete yanga ichipomerwa vamasaraure. Mutongi wedare Mambonisi Ndlovu vati dare ravana vamasaraure vasina mhosva sezvo vachuchizi nevafakazi vakashaya umbowo hwekuti vaive pagungano iri, asi vati umbowo hwabata amai chisiri munhu. VaNdlovu avo vanga vachiti vachapa mutongo waamai chisiri munhu nhasi masikati vazoti vachapa mutongo wavo musi wemuvhuro. Gweta revaviri ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri vaudza Studio 7 kuti pabuda mitongo miviri yakasiyana, kunyange vaviri ava vaipomerwa mhosva yakafanana.
Chokwadi, nyaya iripo ndeyekuti tachauya kune inonzi judgment. Saka mutongi wati vamasaraura havana mhosva, vanofanira kuregezwa nobva azobata Madam Shila chisiri munhu ndoavachaiwa ndoavabata nemhosva yavanochajiwa nayo yokuparticipata in a gathering when they intend to promote public violence. Vanga vamboti titidzoke kuvazovapa mutongo nakota past 2 so tazosvika vakataiwa vachiya vasati vapedza kunyora mareasons avo ekupa mutongo vakati tidzoke nemuvhuro avo pavanozovapa mutongo wavo.
Vamasaraure vanoti vanotsutsunga nemabatirwo avakaita vachiuya kudare ivo vasina mhosva uye havasi kufara nekubatwa nemhosva kwaita nhengo yavo vachiti vose havana mhosva yavakapara.
Tinobva kutsutsumwa nenguva yatatora tichiuya kumatare isi tisina mhosva yatanga tapara. Tinobva kutsutsumwa zvakanyanya nenyaya yekunzi Comrade Shila vanonzi vane mhosva yavakapara panguva constitution yemuZimbabwe ichitendera vanhu kuti varatidzire musection 59 vachitura magwaro enyumitoko vatungamiriri vavo pasection 65 gare chitipa simba sevashandi kuti tikwanise kutura magwaro echijuto kuvashandi vedu. Saka iri kutorwadziwa nemari dzatakatambisa tichiuya kumatare, iyo state yaiziya zvayo kuti hatina mhosva. Tinonyanyorwadziwa kude kuramba kubatwa kuri kwamai siri usi munhu vachidziva nemhosva, iyo state ichiziya zvakare kuti hapana mhosva yakafana.
Muchuchizi wenyaya iyi Muzvare Janet Murowo vaudza dare kuti vaviri ava vaipomerwa mhosva yekuratidzira pamahofisi ebazi rezvedzidzo nechindangwa chekuita mhirizhonga musi wa 22/10. Asi dare raona pasina humbo unoroverera vamasaraure nemhosva yavakanga vachipomerwa, izvo zvaita kuti nyaya iyi iraswe. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi munyaya dzematengerwo enyika uye vari nhengo yebato reZANU-PF vasimba mujuru vanoti havaoni paine chinotadzisa mutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden kuti vagadzwe zviri pamutemo mwedzi unouya, kunyange hazvo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nedzimwe nhengo dzebato ravo reRepublican Party vachiri kupikisa zvakabuda musarudzo. Electoral College yakatotambira kuti vaBiden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica. Marvelous Mshanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navamujuru kuti tinzwe maonero avo.
Pari zvino tinodaira kuti zvo masarudziro anoitwa mukuru wenyika muno muAmerica, mukuru wacho anosarudzwa nestates. Saka kana mastate achona akavhotisa kuti varoda mukuru Biden, zvimwe zvese zvaakuda kuitwa izvi nevamwe hazvipo mubumbiro remutemo. Saka toona kuti hakuna kwazvinoenda masarudzo akatopari zvino kuti autoti apera manje. tangomirira kuti mukuru miwa nachikadzi
asi tatinoona kuti ivo vebato remarepublican vamwe vari kuti ivo vachaenda kunopikisa kudare musi waJanuary 6 kuti masarudzo iyi uyezve zvakabuda hazvina kuchena
hatirambidze nokuti sarudzo rinofanirwa kuita zhowe zhowe ndo zvinorakidza kuti sarudzo rakasimba rine utano saka zhowe zhowe iri kuitika iyi ichatunhura zvayo kana nguva yekugadza mukuru munyuwani yasvika asi hazvindishamise kuti pari kuita zhowe zhowe ndo zvinotofanira kuitika
mungaone vamwe vekunze kwenyika yeamerica vachitambira sei zviri kuitika imomo muno muamerica zvinorevei panyaya yeutongi hwedhepuchetero kana kuti dhemokirasi
panyaya yedhemokirasi vamwe vanogona kutarisa vachiti chinhu chakaipa munhu asiri kubvuma asi kudyiwa musarudzo chinhu chakaoma ndosaka bumbiro remutemo richipa munhu mukana wekuti kana uchinge wakundwa kana uchinge usina kugutsikana tsvaga zvaunokwanisa kuti iwewe mwoyo wako ugadzike zviri nekonzero rebumbiro remutemo saka zviri kuitwa izvozvi ka hazvitishamise zvandambotaura zviya zviya kuti chii zvinosimbisa dhemokirasi
tombotarisa kuti vabiden pari zvino tiri kuona vachidoma makurukota achave ari muhurumende yavo muri kuona sei vadomwa pari zvino
munhu anenge ahwina musarudzo ane kodzero yekusarudza vanhu vaanokwanisa kushanda navo because iyeye ndiye achagadzira gavhumendi kana achagadzira gavhumendi ngatimupei zvaanenge akumbira kuitira kuti patinenge takumutongesa kuti hurumende haisi kushanda zvakanaka haazotendeuka kuti zvodaida vanhu vakati makadima ndosaka zvisiri kushanda zvakanaka pari zvino ngatimupei zvaari kukumbira tomutichitonga tione
tombotarisa panyaya yedenda recovid-19 munoona vabiden vachizokwanisa here kuti denda iri riwanikwe iro richidzikira munyika nekuti tinoona kuti muno muamerica rapfunya chisero
denda iri takariisa mumaoko memunhu mumwe chete tinenge takanganisa vese vagari vemuamerica nevanoshanda munhau dzeutano vanhu vese vanofanira kubatana maoko kuitira kuti tibatsirane kurwisa denda iri nekuti harisi denda rinorwiswa nemunhu mumwe chete
avo vanga vari nhengo yezanupf vasimba mujuru vachitaura namabhulasi musanganyauye westudio 7 vari muohio kuno kuamerica hazvo sarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa mugore ra2023 vamwe vanopikisa vave kutotsvaga rutsigiro kare nunurai jena anoti panyaya inotevera
mumwe wevari kutsvaka rutsigiro mutungamiri webato rinopikisa renational patriotic front vatendai munyanduri vamunyanduri vari kufamba vachitaura nevanhu mumigwagwa mune nzvimbo dzinenge dzakaungana vanhu dzakaita semitsetse yevanhu vanenge vari pamabhanga nevanhu vanenge vakamirira kutora magwaro ekuzvarwa pamwe nemuzvitoro vamunyanduri vanoti vakafunga zvekutaura nevanhu mushure mekuona kuti havasi kupiwa mukana wekuzvishambadza mumaredhiyo pazvivhitivhiti uye nemumapepanhau
chakaita kuti tange zvekukambena mumakiyo mabhazi isumba emapasipoti nemavhesiti mune mabhengi aneka inyaya yekuti takaona kuti papublicity taasingapiwa papublicity yakafanira munangagwa nachamisa hatitika uyezve vamwe vanoti itai marali but takaona kuti ukaita rali handitika tikaisa maposta munomu kuti tine rali kugatema kana kuti nengikuchikonecoldstream kwatitika vanhu vanouya vanhu vanosapota kare saka pricitis convete unlike ndikaenda pakiyo pacbzt like panandiri apa hatitika ndichikampeni pana vanhu vasikandiziri pana vanhu vasikandisapoti ndo vari mpo important ukaita rali youare pricitis convete
vamunyanduri vanoti nzira yekutsvaka rutsigiro iyi yakanakira kuti unotaura nevanhu muchipindurana vachinzwisisa zvinangwa zvako asi vanoti ine dambudziko rekuti vanogona kurohwa sezvavakamboitwa nemasoja kuhighfield muHarare
political evangelism yakaitira pakuti ukasaka neinonzi people values what their opinion vezanupf ndakamborohwa nemusoja ndikarohwa nemacio harika ndichiita political evangelism which proves kuti muzimbabwe hamuna freedom of speech vanenge vasingada kuti tikampeni vavo vatirambidza kukampena bo ndikarega kuta political evangelism but there's no way people in Zimbabwe can know me because mupepa handisi kubuda muredhio handisi kubuda mutv handisi kubuda mungobuda munangagwa chii
nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaernest mudzengi vanoti zvematongerwo enyika muno munyika ndezvekutaura nevanhu vakawanda vachiti zvekutaura nevanhu vashoma hazvishande
vari kutaura kuvanhu vashoma sasa ukatarira politics dzedu munomu ipolitics dzemarali and politics dzemarali ndedzekuda kukokorodza vanhu vakawandisa yadzatingati mass politics nokuti kambeini dzedu munomu dzine chokuita nokuvunganidza zavanhu vakawanda zvichitau kwa zviri zvevanhu vakawanda hongu zvavari kuita zvinogona kushanda asi zvinoda kuti zvizobetserwavo nedzimwe nzira dzinosanganisira marali
asi imwe nyanzvi yezvematongerwo enyika uye vakambokwikwidza muchinhoi vakazvimirira vaisraeri nyandoro vanoti havawo nenzira iyi ichishanda sezvo bato rava munyanduri risina kukura nekuti vachiri kungoshambadza vari vega
Of course, zvinogona kuvhundutsa mwe kuti kwana ndinge ari kukambena. Pane zvimwe zvinhu zvisingatombovhundutsa zvangofane kutya shumba isina mazino mukanda. Isi because by now kubvira kuziva kwatakavaita vangadai vasingavasaite vega vangadai vatoone vanhu kana 10 or 50 vari kuvabatsirawo kufamba navo vachitaura
mukuru wemabasa musangano reelection resource center vasolomon bobosibuno vanoti kutsvaka rutsigiro rwesarudzo hazvina nguva
kana takatarisa kampeni yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo haina nguva yainonzi kampeni ingaitwe nguva yakati nguva yose inguva yekuti vanhu vange vachitengesa zvavangagone kuitira vanhu saka hatitarisiri kuti pange pachigova nekulimita kwokuti vanhu vangatadza kukambena nguva yakati
vamunyanduri vakakwikwidza musarudzo dzemuna 2013 vakawana mavhoti zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matatu kana kuti 4530 kunze kwavo humwe utungamiri hwebato ravo haunyatsozivikanwa sezvo muzvinyorwa zvavo vachingotaura pamusoro pavo vamunyanduri chete ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunura Ijena.
Muchirongwa chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyika zvinobata vanhu vakasiyana siyana. Mutambi wetsiva wemuZimbabwe Hassan Milanzi atambizwa mukana wokurwira mukombe mukuru weAfrica Boxing Union. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Milanzi achange ari muTanzania musi wekisimisi akamirira mutambo wake wehuremu welightweight uyo uri muDar es Salaam Tanzania musi wa26 Zvitan. Mutambi wemuZimbabwe uyu acharwa naTony Rashid muTanzania achitarisira kukunda nekutora mukombe mukuru uyu. Milanzi anoti haasi kubvundutswa nekunorwira kuTanzania nekuti ajaira kurwa kunze kwenyika.
Zvamuchati munotambira kunze, it's nothing new kwandiri. Boy, I fought for my outside country, Kakawanda, so exposure outside ring danai. And this side, I'm ready to take it.
Mukombe weABU uyu inzira yekuzorwira bhande rakakosha repasi rese reWorld Boxing Council. Akatora mukombe wemuAfrica uyu, Milanzi anenge ave kukwanisa kurwira mukombe weWBC. Mutambi wetsiva uyu oyo ari pasi peCharles Manyuchi Academy anoti ari kuita gadziriro yakasimba yemutambo uyu.
I fought for other titles. First was the national title, I won that one. I fought for the UBC Pan African Championship, I won that one. This is the third one, this is the biggest one.
Anoti, ane rombo rakanaka rekugadzirira achibatsirwa namaneja wake Charles Manyuchi uyo akambofamba nenzira iyi.
Kumanejiwa nechampion akambofamba nzira iyi. So he knows everything zvinoitika on this road. And itori motivation kwandiri kuti ndingofamba on the right path. Ndikundoitwa nevanhu vanoziva the right things zvekuita in this sport. So yeah, I'm trying to follow the footsteps yavo champion.
Mutambo waMilanzi wauya kwapera svondo rimwe chete chete mwemutambi wemuZimbabwe uyezve weCharles Manyuchi Academy zvekare Brandon Denese atora mukombe muAfrica weWorld Boxing Organization. Asi Denese anoti haasi kuda kugumira pabhande remuAfrica iri chete asi kutora mukombe wepasi rese.
Ndoda
kwenye ramberi kuzipusha kutikwanza kushika kwa WBO world title kanda baipapo kudawe ramberi kutikwanza kwa na WBC inoa hiyo ni ya kukojiswa mungu pano pasiresi kutikwanza kushika kwa baka kwa chosi kushika na kusimitari kwa hivyo
konze kwa Charles Manyuchi vamwe watambiwe Mzimbabwe vakambotora mkombwe ABU the Langton schoolboy Tinago Proud Kilimanjaro Chinembiri na Sticks McLeod. Ndaka mirira Studio 7 Mwarare, ndini Michael Kariati.
Sezo nguye dia pera regaiti mbotari samisore na uzedu zanasi. Munu mumwe chete akafane chirwere che COVID-19 nezuro. Izo zakasuta uwandu wevanu wafane chirwere ichi pamazana matatu negumi nevana. Masangano otaura pamsoro pekupuwa marezenisi enepe nyuro zematunu. MDC Alliance inoti irikutadziswa kuita basa rayo nemazvo mumakanzuro nepamusana pezanpf iri kupindira mumashandiro ayo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto ndichitepenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko recovid-19 ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.